Ndinoona pana makakatana makuru chaizvo apa sokutaura kwababa vaita madhemokrats anoratidza kuti achabudirira kutora House of Representatives kunodiwa masitsi wo-218 kuti vatore majority aikoko kuvokusenate uku zvinoratidzika sokuti maRepublican aramba akabatisisa ikokoko pasarudzo iyoyiyi. Saka mavonero andinoita ndezvokuti mamirira azvaita izvi makakatanwa acharamba aripo muhurumende yekuAmerica, nokuti kana maHouse of Representatives vari vakawanda vari vamadhemocrats vacharamba vachikona kuwirirana namasenata vesenata vamarepublicans ava vanenge vaine urongwa nepfungwa dzokuzama kushanda napurezidendi wavo unenge ari wamarepublican.
Ko, izvozvo kutora masimba muHouse of Representatives zvinoreva chii kumarepublicans?
Izvi zvinoreva kuti marepublican achange achiongororwa chaizvo mumabasa avo kubvira kuna purezidendi, uchange achiongororwa zvikurusa namasimba atorwa eHouse of Representatives namadhemocrats awa, zvokuti vachange vachipasa mitemo pamwemo yokuti vainvestigate purezidendi kana kuti vamusunge pano napapo. Vapasa mitemo iyoyo vazvivhotera vakahwira nokuti ndo majority vachazoisimudza voisa kusenate. Senate zvairi inenge ichikondrorwa namarepublican vachatsikawo madziro ikoko voramba kuti purezidendi wavo angava unoinvestigatewa zvakanyanyisa. Saka pachange pachiita makukwi papapa takandotarisana negore ramaelection makuru achaitika mugore ra2020.
Iko zvineizvi marepublicans anga ari control yeHouse of Representatives pamwe chete neSenate. Kana ava madhemocrats vakatora masimba muHouse of Representatives asi Senate iri maoko emarepublicans, chii chamunoona chichaitika ipapa?
Chandinoona chichaitika apa ndechokupfuurira mberi kokukonana nokusafamba kwezvinhu muhurumende, kana mapato idzi dzimba mbiri dzoutongi izvi dzisingawirirani. Nokuti zvinoitika ndezvokuti vokuHouse of Representatives ava vanosarudzwa kwapera makore maviri ava vachapasa zvavanenge vapasa kuti zvino zvatodawo zviitwe nehurumende, asi pavanozozvipfuudza kuti zvichinosimbiswa nesenati inenge iine majority yamarepublican, majority yamarepublican senati inogona kuti aiwa zvamaita izvi hatizvidi, inovhota kuzvitsika izvozvo zvisati zvasvika kupisa zvasvika kuwhite house kuna purezidendi uku kuti zvingava zvinoiswa mutemo. Saka vanonyanya kuongorora vokunyaya dzematongerwo enyika vanoti zvichange zvichinetsa kuti hurumende yeamerica isvike pakuwirirana kuti ifambise mberi basa ravanofanira kufambisa nokudawo kuti nhengo mbiri idzi dzinobva kumapata akasiyana.